Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kupfumurwa kweuori mukutengeswa kwegoridhe kwakaitwa nenhefenyuro yeAl Jazeera kunogona kuisa bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pazvirango kubva kumasangano akaita seWorld Bank, IMF neAfrican Development Bank sezvo riri kupinzwawo mumambure euori aya. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvakaburitswa neAl Jazeera zvinhu zvikuru chaizvo zvinokanganisa upfumi hweZimbabwe, vachiti zvinozivikanwa pasi rose kuti kufambiswa kwemari kunofanirwa kutarisiswa nebhanga guru renyika yoga yoga.
Zvakabuda mudokumentari reAl Jazeera zvinokanganisa upfumi hweZimbabwe zvekare, asi sasi zvabuda zvakazara. Ngatirangarirei kuti kwakanzi kuna madokumentari 4 kwabuda wani chete, rabudisa zvikukutu zvokuti zvinonetsa kuti tirambe zvose. Mari yenyika yakaita sezimudhora iyai inoshaiswa simba nezvinhu zvakaita saizvozvi, zvokuti zvinenge zvoratidza kuti bhanga guru romunyika harisi kukwanisa kufambisa mari nenzira yakatarirwa kuti ishandise mari nomutemo weZimbabwe, zvekare nomutemo wokufambisa mari pasi rese. Saka zvinozoitika ndozvokuti mabhengi akaita sana World Bank anozoshaya chivimbo nebhengi reZimbabwe, zvekare bhengi romuZimbabwe rinogona kuzopiwa zvirango nemamwe maorganization kana dzimwe nyika, nokuti rinenge richitadza kupruva kuti riri kukwanisa here kufambisa mari nenzira dzakakwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai mutambasere avari kuBritain vanoti nemamiriro akaita nyaya iyi bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rinotofanirwa kuferefetwa nemasangano anokweretesa mari pasi rose aya, sezvo dzimwe dzemari dzinonzi dzaifambiswa muZimbabwe dzaive dzakasviba.
Nyaya yakabudiswa pachena nedokumentari reAl Jazeera inotoda kuferefetwa nemamwe mapato akaita sana World Bank nana IMF nenyaya yokuti humwori uyu huri kusanganisa mari dzavanenge vachiti ivo money laundering kana kuti counter terror. Idzi imari dzinenge dzichishandiswa kuita zvinhu zvakaipa munyika, zvinenge dzichishandiswa kubva mumaproceeds of crime. Zvichaita zvakare kuti Zimbabwe iswe paspotlight, zvichaita zvakare kuti Zimbabwe ide kuongororwa nemapato akasiyana-siyana pasi rese.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Professor Chitambara vanotiwo kunyange hazvo mavhidhiyo eAl Jazeera achiri kuenderera mberi, kana hazvo zvakazonzi hazvisi zvechokwadi, zvipomerwa zvabuda kusvika pari zvino zvinosvibisa zita renyika.
Zvinoita kuti nyika yeZimbabwe iwe under a lot of spotlight. Even maallegations ayakanza sechokwadi, maperceptions yayo anenge acreatwa anoita kuti pave nespotlight yakanyanya kunyika yeZimbabwe. Pane masangano aripo akaita sana Financial Action Task Force anotarisa nyaya idzodzi dzemoney laundering. Saka zvinogona kuzoita kuti senyika tipedzisire takuitwa relisted kana kuitwa even blacklisted.
Asi Dr. Chitambara vanoti avaone zvavo masangano akaita seWorld Bank neIMF achitora matano pasati paitwa tsvakurudzo nemasangano akaita seFinancial Action Task Force. Imwe unyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vaTrust Chikohora vanotiwo vachakamirira kuona zvikamu zvose zvemavhidhiyo eAl Jazeera kuti vagozokwanisa kubuda nechinzvimbo chaicho. Asi vachikohora vanoti Zimbabwe yagara inotori pazvirango nechakare.
Zimbabwe yagara iri pamasanctions already yavamunoita, saka handizivi kuti mamwe matanho angazotorwa anenge ava api pamusoro peyaatagara tiinawo.
Studio 7 yaedza kubata gavhana vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwodivirawo panyaya iyi, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Dr. Chitambara vanoti danho rakatotorwa kare neboka rebhanga guru reZimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari munyika reFinancial Intelligence Unit rekutanga kuferefeta vamwe vari kufumurwa muhuori uhu vaHubert Angel pamwe navaEwan Macmillan idanho rakanaka chose.
Idanho rakakosha uye danho rinounzawo confidence. Of course whether my investigations are achizobudisa anything, I think that's something else, but idanho rakakosha iroro in terms of restoration confidence.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti vari kuona sekunge nyaya yekuburiswa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo iyi ingango kanganisawo zita renyika pachaitwa musangano wekutanga webhanga repasi rose weWorld Bank Spring Meeting uyo uri kutanga musi wa 10 kubvumbi muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gavhuna veRBZ vamangudya pamwe nevemasangano akasiyana siyana emunyika vanotarisirwa kunge vachipindawo musangano uyu. Uko Al Jazeera iri kutarisirwa kuburitsa chikamu chepiri pazvikamu zvina zvevhidhiyo iri nemusi wechina. Asi vamwe muhurumende nemubato riri kutonga rezanu PF vanoti kuburitswa kwevhidhiyo iyi panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo kwakanangana nekusvibisa zita renyika uye kukanganisa upfumi hwenyika.